occasion again. When we have a nation, tire hip hop.
Biggest music,
Master Leo. Andi ite zvekunonga kunge mubhini ndingazosiya leta ndichitora regizini saite zvekuoneswa mumagazini ungazotora navhara uchida lambokini
saka pauri ani navda kwaaisaiti ndiwe wandainamatira kuna almighty chikaka rudo redu kuturuve taiti ndiwe munhu anonita kuti ndite pride chandodangokuona uchisekerera smile yapo ndoyandodamba kutenderera voisi rangu saka chinzwa ringoshedzera rudo rogona kuchipa pepi ndoadzira
ataruoko enda newe andinyare newe ndodada newe.